This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 24, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare redzimhosva rinomisa kanzuro yechitungwiza kuputsira vanhu dzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Fodya iri kutengeswa kumisika yefodya inonzi yaunza mari shoma zvichienzaniswa nemari yakawanikwa panguva imwe cheteyo gore rapera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira veruzhinji kuti vavheneke chirwere cheshuga.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Dare redzimhosva remuchitungwiza rinoti kanzuro yechitungwiza haina mvumo yekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo isina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Richipa mutongo waro panyaya yekuda kuputswa kwezvivakwa zvinonzi nehurumende zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, dare ramajistrate muchitungwiza rati kanzuro yechitungwiza inofanirwa kumisa urongwa hwayo hwekuputsa dzimba idzi. Dare iri rati kanzuro inofanirwa kutevedza mitemo yenyika kunyange hazvo zviri pachena kuti dzimba idzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vanonzi vakapa vagari masvondo matatu ekupa zavoga dzimba dzavo hurumende isati yatanga kuita izvi iyo pachayo. Asi sangano rechitungwiza Residence Trust rakakwidza nyaya iyi richipikisa danho ravachombo iri. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro nemunyori wechitungwiza Residence Trust vatendai mazuru kuti tinzwe zvaitika.
Ichokwadi, mazuva akataurwa navachombo aswedera pa21 days avakataura kuti vanhu vaziputsire dzimba. Asi isusu seboka revagari tinongotevedzera mutemo badze, hatikwanisi kuteerera zvinenge zvataurwa pari papress conference zviya izvi. Nhasi uno ndikade kukuzivisai kuti tatiri kudare kwamajistrate kwatahwina kesi yekuti kanzuru haitenderwi kudimolisha dzimba dzevanhu isina kuita isina kutora matanho anoteedzerwa.
Matanho aya ari kufanirwa kunge achitorwa akamira sei?
Matanho anenge achifanira kutorwa ndeyekuti kanzuru inofanira kuenda kukoti yodoma dzimba dzainenge ichida kuita sei kupaza. Vopa manotisi kuvagari kuti akati ndiye ari kuda kupwanyirwa dzimba, avanowanawo mukana wekutaurawo zvavanenge vachida kutaura mudare redzimhosva saizvozvo. Saka kanzuro yechitungwiza yakanga yada kupaza dzimba zvisina kutevedzera danho iroro. Saka nhasi dare ramajistrate rati kwete dzimba hadzikwanise kupazwa. Isusu kubvira pakataurwa navachombo paya hana dzedu hadzina kurova, taingoramba tichiita hurukuro nemagweta edu. Saka nhasi zvataurika mudare redzimhosva zvatifadza zvikuru, tichibva tangoudza vagari vemuchitungwiza vazvitambira mune zvakanaka chaizvo.
Munoona here kanzuru ichizoremekedza mutongo wedare uyu?
Isi tinongoongorora kuti kanzuru chisikwa chemuZimbabwe chinofanira kunge chichipfekedzawo mitemo yeZimbabwe. Saka zvinenge zvabuda mudare redzimhosva tinotarisira kuti vachazvicherechedzawo.
Vamazuru sema ziru edu dzimbai dzizhinji dzakava kwa shwecho kwa hadi zisiri pamitemo. Nasi maona iyo yetingati mutongo wabuda kudare uruku tsigira kuti dzimba dzango paswa. Mkanzuri sina kute zira shunudua kuita. Asika dzimbai dzina kuwa kwa shwecho pamitemo. Chicha muru kukuru zira wakuti chinge chichitu kwa kuti shunezwi gaziri siki.
Isusu tagara tino gara pasi nekanzuru. Chichitaura uti adai maita kuti vanu wakavaka vachipinda msistimu yekanzuru. Vakwanisewo kubhadhara mari kukanzuru. Kana pane chinofanira kuitika, ngachiitike pakati pekanzuru neavo vakatengesera vanhu zvisiri pamutemo. Asi vagari, tinoona vari vanhu, vakangotenga, vachifunga kuti zvinhu zvese zviri maringe.
Munyori wechitungwiza Residence Trust vatendai Mazuru, vachitaura vari muchitungwiza makare naSandra Nyaira weStudio 7.
Fojga iri kutengeswa kumisika yefojga inonzi yaunza mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora mwaka uno zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi masere nemapfumbamwe emadhora panguva imwe cheteyo gore rapera. Fojga iri kutengwa kumisika inoti Tobacco Sales Floor, Boka Tobacco Floors nePremier Tobacco Sales. Varimbi veFojga vakatanga vachigununguna kuti mitengo yaitengwa nayo Fojga pamisika pakatanga kutengeswa Fojga gore rino yainge yakaderera zvakanyanya. Asi iko zvino mutengo uyu unonzi wati kwirei kusvika pamadhora maviri nemasendi makumi masere nemanomwe. Asi vanga vakanyorerana zvibvumirano nemakambani kana kuti macontract farmers vanonzi vari kupiwa mari inopfuura madhora matatu nemasendi makumi matatu nematanhatu pakirogiramu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weTobacco Industry Marketing Board vaAndrew Matibiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Ya tichitarisa mwaka uno kutengeswa kwaFojga tikaona kuti iye zvino izvi mari yaunzwa neFojga yatipfuurei yakaunzwa neFojga panguva imwe chete iyo gore rakapera. Izvi zviri kunzwa nekuti izvo hongu tatengesa yakati wandei kupfuura gore rakapera, asi iya inonzi average price mutengo wepakati nepakati wakati dererei tichitarisa zvaiitikawo gore rakapera.
Iko zvino Fojga iri kutengwa nemari
iye zvino izvi ndingangoti yatinoti average price yakuda kungoenzana negore rakapera, asi patakatanga mwaka uno yanga yakaderera ndozvakonzeresa kuti mari yauya kubva kugore rino inge yakati dzikirei tichitarisira neuwandu hwefojga yacho.
Muri kufara here asi nemafambiro ari kuita nyaya yekumusika wefojga uko?
Kwaiye zvino tingati zvinenge ziri kufamba zvakanaka tichitarisa nezvanga zvakaitika pandakavhura mwaka uno, zvinenge zvaakufamba zvakanaka. Mutengo wefojga yakanaka uri nani wakwanyaya yakuderera kumutengo wefojga iyaye mhando kana kuti yegrade.
Asi varimi vakawanda vari kuunza havo Fojga pasina matambudziko kumusika?
Ndingangoti zviri kufamba zvakanaka, vari kuunza Fojga zvakanaka, ichitengeswa yese zvakanaka. Tanyaya yekuona vakawanda vari kugununa.
Panozovharwa musika uyu muri kutarisira kuti mungange mawana mari yakawanda zvakadii?
Iye zvino sekutaura kwandambuti handisani ndaa kuti tikanyatsoona kuti zvichabuda zvakaita sei, nekuti iyaya atinoti maassessments atakaita tiri kwadzokorora zvakare kuti tinyatsoburitsa namba kana kuti mafiga chaivo anotipa chaizvo chaizvo zviri kuitika pasi.
Mukuru weTobacco Industry Marketing Board vaAndrew Matibiri vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America. Bato reMDC rinotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti munyika munofanirwa kuitwa urongwa hwekutaurirana kuitira kuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzeupfumi zvigadziriswe. Bato iri rinoti nhaurirano idzi dzinofanirwa kupindwa navose vane chekuita nenyika. MDCT iri kupomera ZANU-PF mhosva yekutadza kutonga nyika kubva zvayakakunda musarudzo dzegore rapera idzo dzinonzi nebato iri dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi, munyori wezvemaindastri muMDC vatapiwa Mashakada vanoti kutadza kugadzirisa zvinhu kuri kuitwa neZANU-PF kuri kukonzeresa kushayikwa kwemabasa munyika. Vatiwo makambani akawanda ari kutadza kuvhura nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Vamashakada vanoti zvakakosha kuti vose vezvematongerwo enyika vemachechi masangano akazvimirira pamwe nenyanzvi munyaya dzoupfumi vagare pasi vopangana mazano anokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sandra Nyaira weStudio 7 aita huru kurona vamashakada pamusoro pemaonero ebato ravo.
Zvimwe assets yatadza kuimplementwa ndokuti hapana mari yekuti zvimwe assets yacho implementwe, saka zvaafekta vanhu mabasa. Vari kuchema nenzara, hakuna mabasa. Kuzvikoro kwakuda kutanga kunetsa futi nyaya yematextbook iyai. Kuzvipatara mishonga yakuda kushayikwa futi, chikafu chakuda kutanga kunetsa and so on. Pane kutsutsumwa kuri kuita vanhu nezviri kuitika munyika kuti hurumende iri kutadza kuzadzikisa zvayakataura mumaelection.
Andakambotaura navagumbo vanotaura vakamirira ZANU-PF vachiti maonero avo Zuma said igwaro rinofanira kunge richiimplementwa kwemakore mashanu, uye vari kuti nyika ingangoda makore akati kuti isvike painoda kusvika. Imi munoona sei?
Time kana ichifamba ichienda kuna o'clock inotokutanga ari maseconds yoenda kumaminutes yozosvika pana o'clock. Zvino iyo Zuma said yacho tisanga tichiona maseconds hayo ari kufamba nemaminutes hayo ari kufamba. Hatirahamba tange kuti anaka akasvika pana o'clock. Apara yacho kutambudza kuti Zuma said yacho iri kufamba sei, ndomari yacho iripo ari mozari kuna maeurope nedzimwe nyika. Hurumende iri kupinda nopa 100 days kuti Davis, kana pasina chamanoka pa 100 days vanhu vanotanga kutoti haa question marks question marks. Chinoi tirienda ku 100 days tirienda ku 4 months tikaenda kuapa 8 months hapana chati chaonekwa masainzi ekuti pane progress here parapo. Saka vanhu vatsutsumwa zvinhu zvikuwanesesiri kusaka vanhu vakangopinda mupawa kungondogara zvavo macheya here pasina pundiso yaari kufara neraramo yavanhu. Tivo vamizarepo.
Mimi SMDC ndezvipi zvamuri kufunga kuti zvingagona kuitwa kuti nyaya igadziriswe?
Bhedheni yekugavhena ndovakaikambira kapa maelection, ndovakatora bhedheni yekuti vada kutungamira. Ngavape vanhu zvavakati vanovapa. Kana vachida kunzwa fundo dzedu ngavauye tigare pasi tiite national dialogue iri kutaurwa nevatsvangirai kutesa pfungwa dzedu dzemunhu wese, kwete muMDC chete. Kune labor, kune business, kune other political parties, tenda national dialogue kutesa pfungwa dzedu mundiro kuti tirwesekere nyika ino kubva pamawere payasvika.
Munyora anoona nezvemaindastry muMDCT vatapiwa mashakada vachitaura vari parunare vari muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kurarama nechirwere cheshuga vasingazive kuti vanacho. Mukuru wesangano reZimbabwe Diabetic Association Vangoni Chingwana vanoti veruzhinji vanofanira kuenda kuzvipatara kunovhenekwa chirwere ichi nguva ichiripo kuitira kuti vawane rubatsiro kana vaine chirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakasawana rubatsiro nguva ichiripo vazhinji vavo vanozopedzisira vadamburwa makumbo. Vachingwana vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwakakwana pachirwere ichi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 navachingwana pamusoro pedambudziko iri.
Chirwere cheshuga chediabetes chinokonzerwa nokusashanda zvakanaka kwenhengo inowanikwa mumwiri wedu inonzi pancreas kana kuti rwatata. Rwatata rune basa rokuburitsa hormone inonzi insulin yakafanana nehundi. Hormone iyoyo ndoinoita kuti chikafu chatinodya chikwanise kubva muropa chichienda munhengo dzomuviri. Saka munhu akaita chirwere cheshuga, rwatata rwake rinenge aidha harichaburitsa muto iwoyo inoita kuti chikafu chibve muropa chiende munhengo dzomuviri, kana kuti muto uri kuburitswa hauzi kukwanisa kuti chikafu chifambe kuenda munhengo dzomuviri. Saka patozo kuti munhu aane chirwere cheshuga, irwatata runenge rwakanganisika.
Munhu angazive sei kuti ave nechirwere ichochi chediabetes kana kuti cheshuga?
Munozviona nokuenda kwake kutoireti zviri abnormal zvakanyanyisa, kunwa mvura zvakanyanyisa, akangogara nguva dika akunwa mvura. Munomuona mumwe nekuondoroka, iye asiri kuita zvekuti aondoroke. Munoona mumwe nokuita nzara pese pese, vamwe ndovanopedzisira vakuita mamota kana kuti maronda anonetsa kupora. Vamwe zvakare vanoita kanganisika kunhengo dzavo dzechirume kana dzechikadzi, kushayiwa simba kana kuita trashi. Zvese izvozvo vamwe masymptoms anovanoratidza kuti munhu ava kuita chirwere zvikuru sei yekunwisa mvura, nokuenda kutoilet, nokuondoroka, nokunzwa nzara nzara. ndo makuru makuru iwayo anyara kuti munhu ane diabetes asi kune vamwe vanhu masymptoms aya haaratidzike saka tichiti it's a silent killer disease saka tinokurudzira kuti vanhu vaende kunochekwa kuti vane diabetes here
zvii zvamungavakurudzirewo imomo munyika kuti vaite vari kuwana rubatsiro rwakakwana here
yes rubatsiro tiri kuwana zvakakwana mushonga wavapo zvakanyanya isusu tiri kuvakurudzirawo kudya kwakanaka kutora mushonga yavo uyezve diabetes chirwere chinomanejwa nokuita mitambo yatinoti maexercises saka tikuedza nepese patinokwanisa kudzidzisa mhuri yezimbabwe tiri kuita maprograms tinotera vana vane diabetes muzimbabwe tiri kuvasapota nokuvapa mushonga for free
avo vanga vari mukuru wesangano rezimbabwe diabetic association vangoni chigwana vachitaura vari parunaro namavelas muhlanganya westudio 7 vari muharare
tichiri panyaya iyi mumwe mudzimai ari kurarama nechirwere cheshuga avangoti vanonzi amind love vanogara kugwanda vanoti zvakavatorera nguva kuti vazive kuti vane chirwere ichi asi vari kufara sezvo pari zvino vave kushandisa nzira dzavakaudzwa navana chiremba kuti vabatsirikane pachirwere ichi amind love vanoudza mavelas muhlanganya uye westudio 7 nhoroondo yerwendo rwavo mukuedza kurarama nechirwere cheshuga
temperature yangu yaingogara ichingokwira ndichimwa mvura too much usiku ndichisweta and at the same time kusweta kwangu ka ndaiurinata kazhinji kazhinji usiku saka makuseni ndobva ndangoti ha ndirikunzwa ndaishekasheka mbichana ndobva ndaenda kwachiremba ndikawanikiswa temperature yangu yakakwirisisa zvikanzi chii chauri kunzwa ndikati ini pari zvino hapana chandiri kunzwa pati ndingoramba ndichingovhunda ndichitaura masymptoms andiri kunzwa zvanzi usiku unosveta ndikati zvanzi how often do you go to toilet ndikavautsa zvanzi chirwere chako ka chinogona kunge chiri paTB like chitangwa testa chii TB ndobva ndatesta TB ndikaishayiwa and ndikaonekwa nemumwe dokta ndakatakura ma2 liters emvura 3 zvikupu akati mama mvura yese yemuri kuisa kupi ndikati ah ndinomwa mvura too much akati unoipedza after uno ndikati maybe after 2 or 3 hours ndinenge ndaipedza akati wakambotestwa here diabetic ndikati ha handisati zvanzi pane mumwe munhu ane chirwere ichocho here kumba kwako ndikati mai vangu vanacho zvanzi chimbonotestwa ndobva ndaenda kunotestwa shuga yanga iri 14.4 zvikanzi ii shuga yako yakakwirisa saka it means you are diabetic ndosaka uchingomwa mvura too much usiku chiurinata zvisingaperi ndokubatwa kwangu chirwere ichocho
saka pari zvino matotanga here kutora mishonga yekuti chirwere ichi chiwanikwe muchikwanisa kuchirapa
inini ndikati pari zvino handisati ndapinda muchirongwa chekumwa matablet but ndakadzidziswa kuti kana ndichikwanisa ndimbotanga kuicontrola nedhaeti dhaekti ndiyo yakakosha ndangoti vakandiudza kuti pane mafazes ediabetic pane phase 1 pane phase 2 saka inini ndakafola muphase 2 zvokuti ndichiri kugona kuicontrola through diet ndakuziva masymptoms angu kana ndakusveta ndakuziva kuti ndofanira kuita sei kana ndakunzwa rurimi rinooma mateo chasinga ri kugwamba then ndotora switi rangu ndakadzidziswa kuti ndizvibate sei other than kumwa tablet
imi mungati vamwe vari kumaruva vari kuwana rudzidzo rwakakwana here pachirwere ichochi cheshuga
ndingati havasi kuwana rakakwana vazhinji vazhinji vakungomhanyira chirwere chavapo mazuva ano ichochi chiriko chemukondombera saka munhu wese akangorwara anongofungira mukondombera wouya wotestwa zvemukondombera wotestwa zvimwe wozosvabatiwa wodzokera kumba then wozoti papara paya shuga yake isingachakwanisi kukontroreka ndopa vanozobata shuga but inenge yaiyaiya yekuda kumwa matablets imwe yekubayiwa but ende ukatarisira ka chirwere chacho chiri kubata vanhu vakuru kudarika vana
vanga vari hamind love mumwe avo vari kurarama nechirwere cheshuga vachitaura vari kugwanda namavelas muhlanganya uye westudio 7
teererai studio 7 pafoni kana muri musouth africa ridzai panhamba dzinoti 010 591 6465 tinodzokorora nhamba idzi zvakare 010-591-6465
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi
Vakuru vakuru muhurumende yeAustralia vanoti zvinhu zvawanikwa kumahombekombe ari kumawirira kwenyika iyi hazvinei nendege yekumalaysia isiri kuzivikanwa kuti iripi. Zvinhu izvi zvawanikwa zviri pedyo neguta reAugusta, uko kune vanhu vemunyika dzakawanda vari kuedza kutsvaga pane ndege yemalaysian airlines 370. Zvinonzi kunaya kwemvura yakasimba pamwe nemhepo zviri kutadzisa urongwa hwekutsvaga pane ndege iyi.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vazivisa zvakare kuzvipira kwenyika yavo mukubatsira Japan kuzvidzivirira kusanganisira zvitsuwa zviri muEast China Sea, izvo zvinonzi nenyika mbiri Japan neBeijing ndezvadzo. Zvichitevera musangano wavaita nhasi nemutungamiri wehurumende yemuJapan vaShinzo Abe, vaObama vabuda pachena kuti zvitsuwa zveSenkaku zviri muchibvumirano chinosanganisira America kutsigira Japan kana ikarwiswa.
Mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Samantha Power varikurudzira nyika dzepasi rose kutemera zvirango vanhu vari muSouth Sudan vari kurwisa vanhuwo zvavo munyika iyi kanawo avo vari kuvhiringidza zvematongerwo enyika munyika iyi. Ambassador Power vakapinda musangano weUnited Nations wechimbi-chimbi nezuro wekuedza kuziya zviri kuitika muSouth Sudan. Vamiriri venyika dzepasi rose muUnited Nations vakaona mufananidzo iyo inonzi naAmbassador Power inoratidza zvinorwadza mukupondwa kwemarudzi svondo rapera muguta reBentu.
Teererai Studio 7 pafoni. Vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Vari muBritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Nyanzvi mune zveutano dzine tikukasika kubatwa kwechirwere cheshuga kana kuti diabetes kunobatsira mukudzivirira njodzi kunyange hazvo vamwe vanhu vanenge vaine rumwe rudzi rwechirwere ichi vachinonoka kuonekwa kuti vanacho. Zvinonzi kune ndudzi mbiri dzezvirwere zveshuga dzinoti type 1 diabetes, runowe rudzi runonzi runowanzowanikwa muvana vadiki nevachangoyaruka, kwotiwo type 2 diabetes inove inonyanyozivikanwa uye ichikonzera kuti shuga iri mumuviri ikwire kudarika mwero. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu vane chirwere cheshuga vakadya chikafu chakakodzera vanokwanisa kurarama zvakanaka vasina dambudziko. Chirwere cheshuga chimwe chezvirwere zvisingatapuriranwi uye zviri kuuraya vanhu vakawanda munyika nepasi rose. Ongororo yakaitwa mugore ra2005 yakaratidza kuti zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu muZimbabwe zvakabatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvechirwere ichi tabata mukuru wezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira pamwe nasachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bonde. Tatanga nekubvunza Dr. Manangazira kuti dambudziko rechirwere cheshuga rakakura zvakadii munyika.
Kungoti handina zvangu manhamba achona pandiri panapa, asi tine dambudziko rechirwere cheshuga. Zvakadaro ministry yakatoisa pamapriorities pane zvirwere zviya zvatinoti non-communicable diseases. Saka iyo shuga neBP nemakensa zvinhu zvatichange tichisimudzira zvikuru tichitarisa padetection, management, control uyezve kuti titange tanyatsoziva kuti imo munyika burden yachona yakambomira sei vangani vane chirwere icho chichi. Nekuti dzimwe nguva chiri kumirira kuti munhu atotanga arwara ozoudzwa kuti ane chirwere cheshuga.
Dr. Bonde,
chirwere chinowanikwa pasi rose chirwere chekukanganisika kwekugayiwa kwechikafu chatinodya, chinoita kuti munhu agare aine shuga yakawanda muropa. shuga yakawanda iri muropa inochibatirira panhengo dzese dzemukati dzakafanana nemaziso, dzatsinga, isvo dzakafanana nekutadzisa munhu kuti anzwe kumakumbo uku yatinoti peripheral neuropathy. Chirwere chinobata nhengo dzese dzemuviri. Saka tiri kufara kana tichinzwa kuti hurumende yakuonawo zvirwere zvisingatapukiri muvanhu anonzi non-communicable diseases. Vakuzvisawo pamusoro pendangariro dzavo. Tiri kufara nezvataurwa kunzi kwane mahospital anenge akubatsira vanhu vane zvirwere zveshuga kunyanya panyaya dzekubatsira vanhu kuti vatariswe vasati vakurwara.
Dr. Manangazira, chirwere ichi chakaipa zvakadii, njodzi yakakura zvakadii?
Ani kuti tingaiise pane masilent killers here, chirwere chekuti sekufarwa kuita Dr. Bondo. Shuga iyoyo kana yakanokwira zvaipa, ikanoderevesa zvaipa zvakare. Shuga yakafanana nemafuta atinoisa mumoto, chikafu chese chatinodya chinogaiwa, chopedzera chaashuga. Saka sekutaura kwandanichiita seminitsi tirikuda kuisa urongwa hwekuti munhu achiri well kuti achitarisa kuti shuga haidaro iri kunokwira here, haidaro iri kunoderera here, macomplications iwayo nzira adzikiswa. Mahospitals edu ese agara anorapa shuga, asi as a comprehensive approach tiri kuda kutanga pane nzvimbo mbiri ijeje. Kunyange zvazvo vamwe vese vane chirwere cheshuga vanoramba vachienda kwavagara vachitora, ingave insulin, angave mapiritsi avanoshandisa.
Dr. Bonde, totarisawo chikafu chingakurudzirwa kuti munhu ane chirwere ichi adye, zvii zvaangakurudzirwa kudya?
Mararamiro atakurarama mazuvano, vanhu vakusandura madyiro avaita kudhara, nekuti chikafu chedu chataidya kudhara sevanhu vemuAfrica changa chiri natural. Tatisingadyi chikafu chine mashuga akawandisa, tanga tisingadyiwo chikafu chinenge chakanyanyisa kugaiwa. Saka ndo chikafu chatine chikurudzira vanhu kuti vadzokere kuchikafu chiyachiya changa chiri ko pasi chigare.
Dr. Manangazira, tinonzwawo kuti mugore ra-2011 bazi rezveutano rakamboitawo urongwa hwekuti pange pachiwedzerwawo mitero kuzvinhu zvakaita sefodya nedoro. Mari inenge ichizowanikwa ikoko ichishandiswawo mukurapa zvirwere zvinganzi masilent killers. Pane zvakazomboitika here paurongwawo?
Ichokwadi, urongwa hwatofambira mberi. Mamwe masubstance zvinana doro zvinowedzeredza zvirwere izvozvizvi. Saka patiri kutenga hedu zvikafu zvedu zvatinoda izvozvo nemararamiro edu aya asina physical activity anozolidha kuzvirwere izvi, tochigara taita mari pashoma nepashoma kuita kuti patinozotanga kurwara paine zvirwere izvi tiwane zvipatara zvakagadzirirawo. Anonzi masimtaxis. Urongwa hwacho hausati hwanyatsopera, asi tingangoti hwafambira mberi zvakati kuti.
Vanga vari mukuru wezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutende Bonde. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheshuga munyika.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kudze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi live talk mufona international access code yenyu panhamba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Dare redzimhosva rinomisa kanzuro yechitungwiza kuputsira vanhu dzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Fodya iri kutengeswa kumisika yefodya inonzi yaunza mari shoma zvichienzaniswa nemari yakawanikwa panguva imwe chete yegore rapera.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzoyambira veruzhinji kuti vavhenekwe chirwere cheshuga.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Yeah.